Mumwe wavabereki ava, amai Irene Muzondo vekuActuras, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro. Panguva iyo hurumende yakati zvikoro zvinofanira kutanga zvakumbira mvumo yekukwidza mari dzechikoro kwairi.
Headmistress vakati hanzi mari rifanwa kubva pa $15 ichienda pa $25. Handitika hazvisi kuita nekuda kwokuti isusu hatina kuwedzerwa mari. Hanzi nekuda kwokuti kurudwa zvinhu zvakawanda, zvoda kuzotengwa pachikoro. Handiti but headmistress wakwana chikoro chakavakiwa chiripo. Hapana chavaka develop. Zvakangwana zviripo ndizvozvo, hapana kana chavakaisa. Zvese vakangwana zviripo zvese. 22, zvonzi hanzi mwana ari grade 2, anofanira kuita mabhuku 13. Anomashandisa chii? Mwana. Inini mubereka ndisikwanisa kutenga 2 choir rikuita $4.50. Achinzi aruda ma 2 choir 14. Ndoma wana kupi? Ma 2 choir yayi. Aruda ma ballpoints, aruda ma cuff, aruda school fees, aruda kuzoenda kuchikoro kwacho adya, aruda school wear. Inini salary yangu inongori $300 yemurume wangu hapana payaka kwira kubva 2016 kusvika nhasi.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza kuActuras zvakare, amai Margaret Muronzi, vanoti vana vavo vari kudzingwa kuzvikoro nepamusana pekukwidzwa kwemari dzechikoro idzi. Panguva iyo zvakare vadzidzisi vari kurama mabasa.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi maschool fees akakwidzirwa, maticha acho ari kustrika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro. But mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kunzibvisa maschool fees. Saka toita sei munyika? Tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisu tinokwanisa kubatsirai. Toita sei munyika yakasununguka?
Amai Tekla Bomba, avo vanogara kuchitungwiza, vakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa gakava riri pakati payo nevadzidzisi, sezvo vachiti vana vari kunyora bvunzo gore rino ndivo vari kunyanyoraskirwa nenguva yekudzidza.
Ini hangu ndongokurudzira kuti hurumende dai yatarisa chichemo chevadzidzi. Nekuti zveshuwa zvinhu zvakaoma. Nenyu curriculum yakauya ichi. Vaticha ari kuomerwa zvakanyanya. Nekuti zvakudiwa ipapo zvakawanda. Saka ivo vakakwidza maschool fees. Asi havasi kukwanisa kukwidza masalaries echi ematicha. Dai vapaongorora nekukurumidza ipapo. Sekuti inini mwana wangu akutonyoka grade 7. Saka ndisingaexpecta kuti aite mwedzi wekutanga iwo uno asina ticha muclass.
Kunyange hazvo vabereki vari kugunununa nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro, nhengo dzesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzaswera dzichitamba bhora netsoro pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli Ncube. Munyori mukuru muATUZ vaRobson Chere vati vacharamba vari pamahofisi avaNcube kudzamara bazi remari ranzwa zvichemo zvavo.
Nhasi sevadzidzisi kutamba bhora pahofisi avamutuli Ncube nekuti patimetable yedu nhasi izuva remasports. Saka tati tinoenderera mberi nemasports yayo tiri pano paofisi yavamutuli Ncube. Zvese zvatinoita kuchikoro tinenge tichingozvitawo tiri pano. Ndosaka kunyange tichitodzidzisa members of the public pachena tiri pano, nekuti tinotozivawo dambudziko ravo rimwe chete neratinaro rekuti vana havasi kuzvikoro nenyaya yekushaya mafizi, wedu havasi kuzvikoro nenyaya yemari iyoyo.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati vaNcube vave kufanira kusiya basa sezvo vatadza kugadzirisa nhona dzavo sevarayiridzi pamwe nevashandi vose vehurumende.
Vamutuli vari kutiza vashandi vari kugara kumahotera vachidya mari, vachiflya vachienda kunana Switzerland vachidya mari dzenyika. Havasati vaona nguva yekusangana nevashandi. Isu tiri pano kusvika vationa. Kana vatadza kutiona, chisara ndechekuti varisaine. Isu tiri kuda mari yedu maUnited States dollars.
Hatina kukwanisa kutaura navaNcube pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Kunyange hazvo vashandi vehurumende avo vanosanganisirawo vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze, hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Zvichakadai, masangano anomirira vashandi vehurumende akatarisirwa kuita musangano nehurumende mangwana kuti vazeye nyaya dzemari yemihoro pasi peNational Joint Negotiating Council NJNC. Kunyange hazvo masangano akaita seATUZ neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akazivisa kuti haasi kuzopinda musangano uyu achiti boka reNJC harisi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.